Vachivhura zviri pamutemo musangano wekuziya matambudziko nezviminga mupinyi zviri kutadzisa kubudirira kuAfrica weAfrican Economic Conference muGaborone kutaguru reBotswana nemuvhuro, vaboko vakati kutsiura nako vatungamiri kwakakosha.
We would be our own worst enemies if we do not step up, call each other out where we have to as leaders, and this has been one of the problems.
Vatungamiri zvakakosha kuti pote tichitsiurana nekuti tikasadaro tinenge tazvisi kira moto muto iri ndiro rimwe dambudziko guru ratinofanira kugadzirisa.
Rudziro iyi haisi itsva. Vaimbova mutungamiri wenyika yeSouth Africa vaThabo Mbeki nevaive mutungamiri weNigeria vaOlusegun Obasanjo muna 2003 vakaparura chirongwa chekuti vatungamiri venyika dzemuAfrica vapote vachitsiurana nekudzoredzana kana kuti African Peer Review Mechanism. Izvi zvaiitwa kuti Africa igadzirise matambudziko ayo kwete kuda kumirira vabva kure. Asi sezvirongwa zvakawanda zvaAfrican Union zviri kuratidza kuti muromo hauzarirwi nerwizi, vaboko vakatiwo hondo dziri muAfrica dziri kudzorera budiriro kumashure.
Ending armed conflicts which hinder development.
Kupedza hondo dziri mudunhu redu chinhu chakakosha nekuti zviri kudzorera budiriro kumashure. Vamwe vari kumanikidzwa kuenda muupoteri uye vamwe vanosara nemavanga.
Sangano remaAmerica reAfrica Center for Strategic Studies rakazivisa mugwaro rakaburitswa muna Gunyana gore rino kuti vanhu vemuAfrica vanodarika mamiriyoni makumi mana vakamanikidza kuenda muupoteri nekuda kwehondo. Chizvarwa cheZimbabwe chinogara muguta reFrancistown uye chichirarama nechamuka inyama vaThompson Gachange vagamuchira kurudziro yavaboko nemaoko maviri.
Saka isu hatifani kurarama upenyu hwekungovanherera munyika dzevamwe. Isu toda kudzokera kumusha towako Zimbabwe yedu, asi tinotya but kutya kwacho kuchapera.
Nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika uye vachidzidzisa paUniversity of Botswana Dr. David Mandianike vanoti shuro yavaboko inogona kunge pedyo nekuitika nekuti kwava kusarudzwa vatungamiri vatsva vakati wandei mudunhu reSouthern African Development Community kana kuti SADC.
MuSADC mune mhepo yavhuvhuta munyaya dzematongerwo enyika. Tiri kuona vazhinji maopposition parties vari kuuya vachipinda vashora zvigaro. Pane mukana wekuti pachangoita vechidiki vaakuramba vachiuya oro maopposition parties aakuramba achiuya achizochallenger maexisting political parties which have been fairly dominant political parties.
Nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika dzinoti kutsiura kunoti netsei sezvakabuda musarudzo yemuZimbabwe gore rapera, apo vaongorori vesarudzo veSADC vachitungamirwa neZambia vakati sarudzo dzainge dzisina kufamba zvakanaka. Zimbabwe neZambia zvakabva zvawe makaransuonani. Asi muongorori wenyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mudzidzisi paUniversity of Zimbabwe vaLazarus Sauti vanoti kurudziro yavaboko haisi nyore sezvo nyika dzichiti dzakazvimirira.
Nyika nenyika dzine mafambisiro adzinoita zvinhu zvayo kana takatarisana nezvematongerwo enyika, kana takatarisana nezveupfumi hwenyika. Saka dzimwe nyika hadzibvumidzwi kunge dzichipindira munyaya idzodzo.
VaSouth vati pakafanira kunge paine kuremekedzana pakutsiurana kwacho. Vakawanda vanoti kutadza kutsiurana ndiko kunopa vamwe kuti vashore zvakanyanya masangano akaita seAfrican Union neSADC. Musangano waAfrican Economic Conference wakarongwa nebanga reAfrican Development Bank rakabatana nesangano reEconomic Commission for Africa kana kuti ECA nereUnited Nations Development Program kana kuti UNDP. Nakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana, ndini Shingirai Madondo.